Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinotarisira kuti varayiridzi vasina kugona kuenda kubasa musi wemuvhuro nemusi wechipiri vachawanikwa vasingashungurudzwi kana kuti kuya kwatingati kuvictimizwa nekuda kwekudaro.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro zvovhurwa nhasi vasati vazorora kubva mukushanda neZimbabwe Electoral Commission.
Asi taona kuti kubva zvaakapuwa mari nezano aachabarira mhanya chairoko kuvhiringanya dzese kuita seZimbabwe yatova South Africa achiita zvaanga achiita.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoshora zvakadzama munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa, Vafikile Mbalula.
Idanho rakanaka zvikuru ravatora nokuti vari kuratidza kuti iSouth African Organization iyi yatinoti Helen Suzman Foundation asi iri kumirawo nezvizvagwa zveZimbabwe. Vachiri kutondera vanoziva kuti director waHelen Suzman Foundation Nicole Fritz wakatosvika pakuvhundudzigwa nezvimwe zvizvagwa zvomuSouth Africa.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinorumbidza zvikuru sangano reHelen Suzman Foundation richiti riri kuedza zvikuru kudetsera zvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permits. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi chitatu munyika yose mushure mekunge kuvhurwa kwaendeswa mberi kubva kumuvhuro kuitira kupa mukana wekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemuvhuro wapera muHarare. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, vaGoodwill Taderera vanoti kunyange hazvo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi, varayiridzi vakawanda havana kuwana mukana wekuzorora nekuti vaishanda neZimbabwe Electoral Commission munguva yesarudzo.
Panyaya yekuvhurwa kwezvikoro, isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tinoti iye zvine zvivarayiridzi vange vari pabasa, hatingamboti vakawana mukana wekuzorora sezvo varayiridzi vakange vari pabasa ravanga vari kuzek kuedza kugadziridza batsiridza hurumende kuti zvekuvhota zvifambe. Saka nokudaro varayiridzi havana kuwana mukana wekunyatsogadzirira. Zvisinei, tine urombo nekuona kuti hurumende yanga ichiita seinopikisana pakuti vamwe vanga vachiti zvikoro zviri kuvhurwa musi wechitatu, asi tichitaura kudai munyika yose vamwe vose vakanzi vavhure musi wemuvhuro, hapana akazopagadzirisa ipapa kuratidza kuti pane kakukweshana kakusanzwanana kainge kaitika. Izvo zvakazokonzera kuti paite kuti varayiridzi vamwe vasaende kumabasa. Saka tinotarisira kuti varayiridzi vasina kugona kuenda kubasa musi wemuvhuro nemusi wechipiri vachawanikwa vasingashungurudzwi kana kuti kuya kwatingati kuvictimizwa nekuda kwekudaro.
Matambudziko api amungasimudzawo sesangano reZimta kuti dai anga agadziriswa akanangana nevarayiridzi kanawo nevadzidzi?
Pane matambudziko akawanda ari muzvikoro. Muzvikoro medu umo munoratidza kuti hurumende nenyaya yekuti tiri kushandisa mari yekunze kwenyika nemari yemuno, pane zvakawanda zvisiri kufamba. Takanangana nekuti vana zvakare vanonzi havadzingwe. Mukusadzingwa kwevana Ivo vabereki vanobva vachitozoregedza kubhadhara mari. Zvinoda kuti zviitwe pachikoro zvokanganisika zvotadza kuitwa. Pachikoro pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe, kubhadhara magetsi, kubhadhara mvura, kutenga matebhuru, atingati madeski nemabhenji acho, kutenga zvokushandisa zvinoti mabhuku okuverenga evana, kutenga mabhondi ekuprindira matesti nezvimwe zvakawanda wanda. Zvinobva zvatadza kuti zviitwe, basa rokona kuchinyatsofambira mberi. Zvinoita kuti mwana wakare iyeye ane mubereki asingabhadhare atadze kubatsirwa, kuitira kuti izvo kudzidza kwake kuzova kunomupa pundutso mune ramangwana.
Ko, panyaya yemihoro zvii zvamungataurawo, nokuti takanzwa hurumende ichiti kunyange hazvo ine chidikwadikwa chokugadzirisa mihoro yevashandi zvikuru yevarayiridzi. Varayiridzi vakatowana mari dzakati wandei pakawedzerwa mari nehurumende.
Hurumende iye zvino iri kutora danho rekuti varayiridzi vakapiwa mari yakawanda. Isusu kana takatarisa nyaya dzemari maringe nevashandi vehurumende, tinenge tichiti sevarayiridzi takazvimirira, tinotarisira kuti tine basa redu rakatsanangurwa mune yatinoti job description. Saka izvozvo zviri kusvika pakuti izvo varayiridzi havasati vasvika apo vakambenge vasvika kare, kana tichidonongodza mari yedu yatinoti yemaUS dollars, yatinoti ndiyo stable currency. Tiri ipapo zvakare pane nhau yemainspector vakuru vevadzidzisi anoratidza kuti havana kugona kugadzirirwa mari dzavo kuti dziwanikwewo dzichikwira seiya yatinoti iri inflation adjusted. Vamwe vacho mari dzavo dzava kubatwa nedzavarayiridzi. Nokudaro tinoona sekuti ipapo hapana kumira zvakanaka, panda kuti vagadziriswe, nekuti mainspectors maticha anenge apromotwa. Zvino kana ava kukundwa mari naticha asati apromotwa, zvinoreva kuti kupromotwa kwacho hakuchisina nebasa rese. Saka takadaro takanangana nenyaya idzodzo, tinoona sekuti hurumende inofanira kuti ipagadzirise.
Avo vange vari munyori werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoshora zvakadzama munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa vaFikile Mbalula, vachiti vaMbalula vari kutaura zvisina maturo uye vari kukanganisa mabasa ari kuitwa neSADC neSouth Africa nemamwe masangano ari kuedza kugadzirisa zvinhu muZimbabwe. Zvimwe zvakataurwa navaMbalula zvinosanganisa kuzivisa kwavo kuti vanotsigira bato reZANU-PF nekuti rakarwa hondo yerusununguko. Mashuko avaMbalula anouya panguva iyo SADC nemamwe masangano achiedza kuronga zvingaitwa muZimbabwe, zvichitevera sarudzo dzinonzi nevazhinji dzakange dzisina kuitwa zwakanaka. Mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti bato ravo richasvitsa kunyunyuta kwaro pamusoro pavaMbalula kuvatungamiri veAfrican National Congress.
Ai, tinoshoropodza zvikuru zviri kuitwa navaMbalula. Anova mutungamiri watatiremekedza zvikuru, watakaziva kubva kare, kubva kuStudents Union. Ndifunga kuti munhu akamira pachokwadi, munhu akamira paideology. Asi taona kuti kubva zvaakapuwa mari nezanu aachabarira mhanya chairoku kuvhiringa nyaya dzese kuita seZimbabwe yatova South Africa achiita zvaanga achiita.
Mati akapiwa mari nezanu, pane umbowo here wekuti vakapiwa mari?
Yevhiya yacho inoratidza kuti munhu akapuwa mari, akapuwa mari ari woga kuti aite bidding yeZANU-PF, and akuvhiringa madiplomatic processes ari kuitika munyika. Anofanira kufamba zvakanaka. South Africa, ANC ichibetsera Zimbabwe kuyananitsa kuti pazoitwa sarudzo dzakajeka dzakachena dzinozobudisa mutungamiriri. Asi uyu anenge munhu akapuwa mari yekudira jecha nekuvhiringa nyaya yekuti SADC iite program nokuti muZimbabwe mugadzirwe sarudzo dzakanaka.
VaMbalula vangazviita vari vega here vasina rutsigiro runobva kubato ravo kana kuti kumutungamiri weANC vaRamaphosa?
Hatizive maprocesses avo, asi chatiri kuziva ndechekuti danho ratora risiro position yeAfrican National Congress. ne South Africa ndezvakewo tine vanhu vedu nhumwa dzedu dziri kuengage ikoko tiri kuziva position yatu iri kutorwa neANC hainei nezviri kuitwa navambani
shanyanya kuku shatirisai pane zvakataurwa navambalo nande chipi chaizvo
zvakawanda kusanganisa zvavari kutaura nhasi nanzwa kuti vaswera vari kuzanu p f offices vachiita kunge ndova mutauriri wezanu p f kunge ndova activist yezanu p f zvinotityora mwoyo zvikuru nokuti tinenge takatarisa kuti vambalula vange vari mumwe mutungamiriri anobva kusadha akanobatana nevamwe vatungamiriri kuzama kuyananisa kuti nyaya yezimbabwe ifambe zvakanaka nokuti zimbabwe matambudziko ezimbabwe ane kuafecta South Africa zvakanyanya saka maleaders ari South Africa haafaniri kuita mareckless statements kana ichitaura nyaya yezimbabwe vanofanira kunyatsotarisa kuti tingavaka sei kuti zimbabwe igadzikana kana zimbabwe yagadzikana vanhu vedu vari kusouth africa vakaenda nenyaya dzekushaya mabasa munomu vakwanise kudzoka kunoku masouth africans akwanise kugara munyika mavo vasinganetsani nevanhu vedu kana kuti nevamwe vanhu kuti vari kutitorera mabasa nezvakasiyana-siyana zviri kunetsa kusouth africa
pane zvamuchaita here nenyaya yavambalula muchabatawo vakuru veafrican national congress here muchitaura pamusoro pokugumbuka kwenyu nezviri kuitwa navambalula
asi tichanyora tsamba department redu reinternational relations richavanyorera tsamba richitsanangura kuti hatisi kufara nezviri kuitwa navambalula dai ibato reanc rambotaura navo kuti aiwa ka isusu tine basa rekuyananisa vanhu vemuzimbabwe saka tikaoneka takunyanyatora divi nemaitiro avari kuita zvinozotinetsa kuti tibate basa iro
avo vanga vari mutauriri webato recitizens coalition for change vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaoni chakanganiswa navambalula sezvo vachitaura kuti mapato eANC nebato rezanu PF ane ukama uye havasi kutaura pamusoro pezvematongero enyika
asi maonero andinozviita ini ndozvokuti izwi romusangano womunyika rinofanira kunge rinobvumidzwa kutaura zvarinoda pano kukunda kana kukurirwa kwomumwe musangano wokune imwewo nyika yetingatiyezanu pf iyoiyi asi zvinogona kuonekwa zvakasiyana siyana navanhu vakasiyana siyana asi handivoni chakaipa ino nokuti vanenge vanotaura kuti musangano weanc nomusangano wezanu pf zvinoukama mukoma nomunun'una vanozivana zvingangonge zvichingova zvichemo kusarudzo dzezimbabwe izvo vanoti aiwa izvo havanei nazvo nokuti vanopa rukudzo murusununguko rwenyika nemitemo yayo
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare nestudio 7 kuOhio muno muAmerica sangano remusouth africa rinorwira kodzero dzevanhu rehelen suzman foundation rakadzokera kumatare richikurudzira kuti mutemo wekusunga nekudzinga kubva munyika kwezvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro ezimbabwe exemption permits umbosendekwa parutivi pakamirirwa kuti gurukota resouth africa rinoona nezvemukati menyika vaaron motswaledi vaendese chikumbiro chavo kumatare gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rezimbabwe exiles forum advocate gabriel shumba vanoti zvaitwa nehelen suzman foundation izvi zvichabetsera zvikuru zvizvarwa zvezimbabwe
zvizvakwa zvemuzimbabwe zviri pazimbabwe exemption permit zvakapiwa mutongo muna april muna august gore rino wauri wokuti minista vakakanganisa kumisa zimbabwe exemption permit vakaimisa zvisiri pamutemo kana kuti zviri unconstitutional nezvimwewo zvinoraudzira zvokuti vanga vasina kuita consultation inodiwa kana kuti kutsvakurudza kuti vanhu vachao bahwane danho ravo vanenge vakamira sei. Saka minista vakabva vati zvapera izvozvo, vakati ndava kubva ku High Court kwaakapiwa danho iri, ndava kuenda ku Supreme Court of Appeal kana kuti kudare rinenge riri pamusoro pe High Court kuti decision yaapiwa ne High Court idzosegwe kumashure kana kuti imisiwe.
Tiri munyaya iyi, Advocate Shumba, nano iyi inoreve kuzvizvara zveZimbabwe.
Kana uchinge waita appeal sezvakaita minister, zvinobva zvareva kuti maZimbabwean anoramba zvedecision yayapiwa in their favor. Anoramba ava vulnerable kana kuti asiri pakamira zvakanaka, nokuti vanogona kusungwa, vanogona kudipotewa. Nokuti paya paya danho reHigh Court raiti havafaniri kusungwa kana kudipotewa, asi kana munhu achinge aita appeal sezvakaitwa naminista, zvavakureva kuti danho riyara rapiwa neHigh Court richashandi. Saka zvinobva zvatiratidza manje kuti sei Helen Suzman Foundation yahoita application. Application yaaita inenge iri yatinoti application for an interdict, yokuti nyangwe zvazvo minista vaapila decision yakaitwa neHigh Court, hazvirevi kuti maZimbabwean anofanira kusungwa kana kudipotewa ivavo vari paZimbabwe exemption permit, kusvikira nyangwe zvikaenda kuconstitutional court in the next 5 years. Zvive zvichireva kuti maZimbabwean anenge asingafaniri kusungwa kana kudipotewa, kwatinoti kubudiswa munyika nechisimba, kubudiswa muSouth Africa nechisimba.
Saka tingati danho iri rakatorwa neHelen Suzman Foundation idanho rakanakira zvizvarwa zveZimbabwe, Advocate Shumba.
Idanho rakanaka zvikuru ravatora, nokuti vari kuratidza kuti iSouth African organization iyi yatinoti Helen Suzman Foundation asiri kumirawo nezvizvagwa zveZimbabwe. Vachiri kutondera vanoziva kuti director weHelen Suzman Foundation Nicole Fritz wakatosvika paku vhundudzigwa nezvimwe zvizvagwa zvomuSouth Africa achivhundudzikwa panyaya yecourt case iyi. Saka tinozvitambira nomufaro kuti vari kuita application iyo yokuramba vachingochengetedza zvizvagwa zveZimbabwe zviri paZimbabwe exemption permit.
Gweta vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vashandi verimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima vanosanganisira madhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti rinotarisa kuti hurumende itsva ichatererawo zvichemo zvavo, sezvo vave nenguva vachisvitsa zvichemo zvavo kuvakuru vavo asi vasina mhinduro yavanowana. Munyore mukuru wesangano iri Vazi Vaishe Zhou vanoti mihoro yevadhumeni haisi kuenderana nemihoro yevamwe vashandi veri muhurumende.
Vamwe vevasevenzi, vamwe vevashandi vomuhurumende vari kuwana mari dzinobatika dzakati kuwanda patiri isu savadhumeni. Saka hatisi kuziva kuti tasiyanisigwei mihoro kunyanyanyanya mari dzemaRTGS.
Mataura pamusoro pemihoro yevamwe vanoshanda muhurumende, mihoro yacho yakasiyana zvakadini neyenyu vadhomeni?
RTGS ratinotambira isu kuda rinopinda katatu mune rinotambigwa nomurayiridzi. Zvotishungurudza isu kuti kana vachikwanisa kupa murayiridzi nenzira iyoyo kwavanodiwo ngotipa isu sevadhomeni, pane zvavanoti izvo risk allowance. Taiikumbira kuti dai yanga yafananidziwa hayo neyainonzi teaching allowance kuvarayiridzi zvaigona kutibatsira, nokuti tine zvigozhero zvakawanda zvatinosangana zvo mumasango matinofamba munenge mune nyoka dzinoruma. Pose patinenge tichifamba munguva dzokunayiwa kwemvura nzizi dzee dzingooyeredzana, hapana chatingati isu chatinoita hachina risiki. Asi hapana chatiri kuwana pamusoro peyatingati risk allowance pamusoro peupenyu hwedu maringe nezvatinobata mazuva ose.
Sesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, muri kutaura negurukota renyu here pamusoro pedambudziko iri uye vari kutii?
Takamboza mao kukumbira kutidai tagona kusangana na vamazima vachiri ivo minister we ku public service. Havana kugara vatipa mukana wokuti tionane navo. Tukaedza kunyora dzitsamba, hapana tsamba yakasvika ikapindugwa tikaziva kuti tava paposition ipi kuti tionane tikuru kure pamusoro pokushomeka kwemihoro yatiri kusangana nayo. Mihoro yanyanya kuti vamwe vevasevenzi, vamwe vevashandi vomuhurumende vari kupana mari dzinobatika dzatingati dzakati kuwanda patiri isu savadhumeni. Saka hatisi kuziva kuti tasiyanisigwei mihoro kunyanyanyanya mari dzemaRTGS.
Saka danho remotora sesangano ndiripi apa vazhou?
Tiri kuedza nenzira dzose kuti tikatarisisa muraramiro wedu nenguva yatasangana nayo yekunaya kwemvura iyi, tisina chatingati isu iyi ndiyo risk allowance. Tine tsimboziva kuti takatarisana nago gwizi, asi kuirira kwago kunogona kutiita kuti titorege upenyu hwavamwe vedu. Kufamba kwatine tichiita mumasango kwasviba kana nezvimudhudhudhu kungopiringidzana nadzo nyoka. Vanofamba nedzitsoka vanofamba nedzitsoka kupiringidzana nadzo nyoka. Mapere chaiwo nzvimbo zhinji dzimwe dzatinoshandira dzine dzakazara namapere. Zvinhu zveusiku zvinohlisa nezvamasikati zvinohlisa, zvetingati isu zvine riski muupenyu hwedu isavadhumeni. Zvatodawo kuti dai tatakataura navo mazima tikavonesana navo panguva yavanga vachiri kubata vari saminista, tisingazivi kuti watichapuwa iko zvino totanga zvefuti patsva here kusasanurana nenyaya yedu, zvinova zvinotibatsira kuti tigone kusvika patoda kusvika panguva yemihoro yedu iri kuchema.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaisezvo vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvavashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira kuti tinzwe divi rehurumende. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti vatsigiri vebato ravo vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANUPF nevanofungidzirwa kuti vasori vari kuda kuziviswa kuti bato reCCC riri kuronga chii mushure mekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. MuNewsday makare mune nyaya inoti chimiro chesangano reSADC chiri kuratidzika zviri nani pamusoro pekushorwa nebato reZANUPF pariri kuitwa. Mugwaro kuvatori venhau, paramende yeZimbabwe inozivisa kuti nhengo itsva dzeparamende dzichatoreswa mhiko dzavo mangwana china. Tombotarisa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Pacape Town paGlenview 7 apa zviona here ndimika munoti tiri kuda free and fair election. ZANUPF nemakepi vakapfeka nguva yemacampaignings tiri kuti isusu tirikuinda tichinda matisha maposters vaakutouraya nhasi chaiye, vatoponda vakauraya vatema nedemo paGlenview 7. Is it free and fair election? Tibvunzirewo vanonzi president Mnangagwa.
Inangu ndikuda kutaura nezvevavo vari kuda kuratidzira kuJohannesburg nekuPretoria. Ndirivo mumwe weCCC, asi kuti handioni zvishanda izvo zvokunoratidzira kuna naPretoria. Last president wemuno wacho Ramaphosa anodo vasaidhi rimwe neZimbabwe yachona naMnangagwa. Saka siyanai nazvo izvo, siyanai nazvo. Mogona kutovhiringidza vanoshanda kushanda vanhu vakazomanyisiwa kudova mapasipoti. Siyanai nazvo izvo, ndicererai ziva nai, ndiri patoho yandova.
Ko paStudio 7 tiri kuno kuZimbabwe, tanzwa nenhamo, tanzwa urimagarapo yanonzi garwe tichadyiwa kusvika tapera. Taikumbirawo kuti SADC wapindi wagadzirise pakakanganisika nekuti kana kuvota kwacho kuregedza kuri nani nekuti hapana kwanenge tichienda maita basa zvenyu
pastudio 7 pastudio 7 apo maskara se vashamarari nevateereri handinoro kuti ndinobata-bata zvangu nyaya yekuinagureti kwamunangagwa haasiri munhu anotarisira kuti nyika iende mberi chaanoda kungoparadza chete ozotizira kwako kuzambia mukanatso kutarisa vatungamiriri vatatu vaakatora kakuti vauye vamuona achiinaguretwa imbavha dzisingaiti iye ndindive Ramaphosa akauya kuzimbabwe izvezvizvi ane migodhi iri kuzimbabwe anomora achiuya achicheta kuno kusouth africa apedza akutiti mazimbabwe endai kwenyu amaonere kuti zvinhu izvi hazviiti iko zvino unovanga achitaurire nyika yake zvaari kuvaitira zvaachazovaitira pavakamusarudza kechitu kwewo munangagwa wakataurira vanhu vako kuti uchavaitirei hapana nokuti unoziva kuti unongovamanikidza chete zvaunenge uchida iwewe
Munangagwa wanetsa, munangagwa wanetsa, wakutotigwadza. Asi inini mubvunzo wangu uri kuTCCC iri kudemba nekutogwa kuri kuitwa vanhu. Apa iri kuda zvekuti marirani, rirani kucharohwa munhu ende havatorina zvekuti plani yekuprotekta vanhu. Aiwa, zvinonzwisa tsitsi. Sevana veZimbabwe, we have to fight for our freedom, for our tomorrow, for our future. Noti izvi zviri kuitika zvemajokes.
Haizvizvi veduka. Tongochema chinowani kuti zvezano PF hatione tichiwirirana nazvo kana kunzwanana nazvo. Dai vanga vari vamwe vanhu vasiya kunyepera vanhu zvavo kana kungoti zvemavhoti ngazviregedzere. Nekuti isusu mayuti kubva titange kuziva chinhu chinonzi kukura kuvhota kwese hapana chataimboona saka ngavaregedze kunyengera vanhu kana kupedzera vanhu nguva kuti kushandisa mari tichibva kuno kumhiri kumakungwa tichienda novhotera nyika kuti inake hapo mushure mazvo futi wakuramba wakadzvanyirira saka tichapedza mari tichimboda kumbovhota regati topedza mari tichienda dzimwe nyika tichinotsvaga kurarama nekuti mwari ndiwo vakutongoziva kuti torarama nei kwete zvekurarama kuti hanzi nyika ichanaka inonaka nyika kana iya tatozowa manyisa ipapo
pastudio 7 maswera sei tine urombo chaizvo nevamwe baba vari kudai kutora mafemo ekuti vakagadzwa kuita mutungamiriri wenyika baba hamuna kugadzwa makazvigadza makangofanana adhoniya akazvigadza umambo asikazivi kuti mwari vari kuda soromoni kuti agare pachigaro ichocho chechipiri tine vanhu vari kushandiswa muzimbabwe vari kutapa vanhu vachinovarovera somewhere vachibaya mainjections zivai kuti vanhu vamuri kuitira zvese izvozvi izvi musiki wacho ari kutarisa mhinduro dzenyu dzakazara dziriyo nguva ichakwana chechitatu Paul Nyat hatisati takambokunzwa kuti nyaya yataurika wainzwa pese unongoramba kuti haisati yasvika kuofisi kwako asi yazosvika kuofisi kwenyu ndeiyi yemunhu ari kudya matumbu evanhu yamagona kuzivisa mhuri yezimbabwe baba imi zivai kuti mangwana zvinhu zvikamuka zvakachinja muchararama muri kunze kwezimbabwe
aishi inini hangwa ndiri kurwadziwa nenyaya yezvakaitika zvemaelection nyaya inondirwadza ndeyekuti munyika medu hamuna kana hamuna opposition yakasimba setriplec dei kuri kuti mune mamwe maopposition kana maviri zvavo anomirawo nesu munhu hamune mumatambudziko mumweya nemuzvokwadi zvokwadi tinozvibvisira tega mabhinya mabhinya ari kuona chansi nenyaya yekuti pavanenge vachiti vanhu patinenge tipa vanenge vachinyoresa vachiti vanhu vari kuda kuvhoterwa vakawanda vamwe vese vai timu yavo vanenge vachitoziva kuti chiro tanyaita zvatoda vanenge vakanyarara vanoziva kuti vanotaura vanangarivhumi ndova vakavharira unofunga muchiti dei anga aripo panze aizozvibvumira here zvakadai aimira pachikwadi aive murume anomira pachikwadi atenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro zvovhurwa vasati vazorora kubva mukushanda nezimbabwe electoral commission bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoshora zvakadzama munyore mukuru webato riri kutonga muSouth Africa Vafikile Mbalula. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinorumbidza zvikuru sangano reHelen Suzman Foundation richiti riri kuedza zvikuru kubetsera zvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe exemption permits. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.